Mount Zion Music.
Tell them the Kushungo. We come with it. You can ya to Rama. Is it a good old? Erwingo. Is it in the eye? Gadi gare tava uzangandi mwari Zedu hazipikizwe Atibaze mushonga Zedu ndeza mwari Gadi gare tava uzangandi mwari Zedu hazipikizwe Atibaze mushonga Zedu ndeza mwari Vano zongo tipisa, chese chanda bata Vano ongo ipisa, jiriranda bata Vano ongo likisa mamero Ndaba isa machikero Terera chisikana, terera chikomana, ndinokupa yambiro, zivave kutambana, zinoirema. Gari gare tava utsanga ndimwari, zvedu hazvipikizwe, hatibate mushonga, zvedu ndezvamwari. Gari gare tava utsanga ndimwari, zvedu hazvipikizwe, hatibate mushonga. Fukama unamati Zira ya unofamba Ine mafeso Tate guru tiringe Nemuzitara baba Nere mwana komana Nere mwela mutende Amen Nemuzitara baba Nere mwana komana Nere mwela mutende Amen Zedu hazvipikizwe, hatibate mushonga, zvedu ndezvamwari.